Vakadzingwa vamunangagwa, vamwe vakaona sekuti vamunangagwa vakange vaparara munyaya dzezvematongerwo enyika zvichitevera kudzingwa muhurumende. Vamunangagwa vakambonopotera kusouth africa asi vakanyora tsamba vachiti vaizodzoka munyika mukati menguva pfupi kuzotonga. Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vachidzidzisa pachikoro chesolus university vati Nashi Muzamindo vanoti izvi zvinoratidza kuti pange pagara paine urongwa hwekuti vamunangagwa vatore chigaro chemutungamiriri wenyika. Vati kuita kwemauto kunoratidza kuti vanga vakaronga nechakare uye change chasara inguva chete.
Ini ndoona sekuti zvinhu zvazvakarongwa kare zvazvakangomirira nguva, nokuti mauto mukunza kwatinoita tinonzwa kuti vakaisa condition yekuti vanoda munangagwa chete kuti vange vari pachigara, kwete umwe munhu. Zvinotaridza kuti chinhu changa chakatorongwa kare kuburitsa nechisimba chakangoita. Saka aiwa mutungamiriri wenyika Mugabe vanga vasisina chimwe chavanga vachakwanisa kuita except kungoregedza simba richienda kumauto.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti hazvina kuvashamisa kuti mauto akatsigira vamunangagwa pakurwisana kwaiitika mubato reZANU PF. Vati chikwata cheG40 change chisina vanhu vakaenda kuhondo vange vari pamusoro, nekudaro mauto akaita zvaakataura kare kuti asi kuzotsigira munhu asina kuenda kuhondo kuti atonge Zimbabwe.
Chatinoona paoperation yakaitwa inonzi Operation Soul Legacy yakaitwa nemauto, chatinoona nekunzwa zvaitaurwa nemahoveteran vana vamutsvangwa ndezvekuti ivo vachiri kuendera mberi nezvakataurwa navazina vacho muna 2002 zvekuti havadi mumwe munhu anotungamira Zimbabwe kunze kwevanhu vakabva kuhondo yerusununguko, hondo yeLiberation Struggle.
Vagwede vanoti mauto haana kufara nekudzingwa kwavamunangagwa, uye zvange zvave pachena kuti amai Grace Mugabe kana mumwe wavo muchipata cheG40 ndiye aizotungamira nyika sezvo vamugabe vakwegura. Vati izvi ndizvo zvakazoita kuti mauto atange Operation Restore Legacy apo akasunga nhengo dzechikwata cheG40 pamwe nekubvisa vamugabe pachigaro. Ukuwo bato rakabva radzora vamunangagwa ndokuvadoma semutungamiriri waro pamwe nemutungamiriri wenyika. Asi vagwede navamuzamindo vanoti kunyange hazvo veruzhinji vari kufara nekuenda kwavamugabe, vanofanira kuziva kuti mauto anogona kutadza kutambira zvinenge zvabuda musarudzo kana pakakunda munhu asina kurwa hondo sekutaura kwavo. Vagwede vanoti zvakakosha kuti vatungamiriri venyika vabviswe nesarudzo.
Asi haisiriyo demokrasi, harisiro jekerere rakanyorwa mubumbiro remutemo, harisiro jekerere riri kuitika kune dzimwe nyika. Hazvisizvo tingati utongi hwechizvino zvino, utongi hwamakare kare hwekuti vanhu vashoma-shoma ndo vanotsanangura kuti nyika inofanira kufamba sei.
Muna 2008 bato reMDC inotungamirirwa naMogen Tsvangirai rakakunda musarudzo dzeparamende nemutungamiriri wenyika, asi mauto akaramba kuti vamugabe vabve pachikaro. Izvo zvakazoita kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa. Vakawanda vanoti vanotyira kuti mauto achapindira zvakare musarudzo kana vamunangagwa nebato ravo vakakundwa gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.